Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina mbudzi 22/2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inovimbisa vatyairi kuti mafuta ekufambisa dzimotikari haana kushomeka sezvo azere kwanocheketerwa. Vanhu vakapinda mumusangano wokuzeya mazuva zana hurumende yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vapinda panyanga vanoti hurumende inofanirwa kuteerera zvinotaurwa nevanhu. Rimwe sangano idzva rinomirira vanotengesera mumigwagwa rinokoka vatori venhau kumusangano nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kota rezvemhando dzemoto vaJoram Gumbo vari kukurudzira vatyairi vedzimotikari kuti vasatye havo vachifunga kuti mafuta ekufambisa dzimotikari ave mashoma nekuti aripo akawanda kwaanochengeterwa kuferuka, Masasa nemabvuku. Mashoko aya anotevera kusagadzikana kwakaita munyika sezvo mamwe magaraji mazuva mashoma ange asine mafuta ekufambisa dzimotikari muHarare, Bulawayo nemamwe maguta. Vagumbo vanoti vari kushanda nesimba neReserve Bank of Zimbabwe kuedza kugadzirisa dambudziko iri. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Fuel munyika irimo, kana pasisina fuel munyika, ini ndichataura kune vanhu kuti aiwa ngatimbosungai mabhandi mafuel yavashoma. But handisati ndakwanisa kutaura izvozvo nokuti fuel munyika tinayo. Chavanofanira kuziva vamwe ndechokuti painenge ichitorwa ichibva kumabhuku neMasasa, inotorwa pabviswa mari yatinoti yeforex yavo maus dollar ediwaya. Doo dzimwe nguva panoita delay pane imwe service station kuti kambani iyo inenge yanoonoka kuwana yatingati LC kana kuti proof of payment yobva yanoonoka kutora mafuta. Saka imwe service station ikangoonekwa isina kwakutonziziya zvatangisa, saka mafuta ava kupera. But hapana kana chikonzero chokuti vanhu vambovhunduka kuti mafuta muZimbabwe hamuchina. Tichinawo ende hatinotora zuva rimwe nerimwe akawanda kupfuura anofanira kushandiswa pazuva rimwe nerimwe.
Asi zvekuti muzvinafundo Mutuli Ncube vachawandudza zvinhu pakutenga kwemafuta izvi ndezvemugodzi matsuro, handi chokwadi?
Izvo inyaya dzavanhu vari kungotaura. Ini ndiri kutaura ndiri mukabhineti. Hapana mashoko akafanana naiwayo. Hapana mari yambonzi yava kuzochinjwa mangwana. Zvinhu zvakangomira sezvazvagara zvazvakaita.
Tichitarisawo kutengwa kwemafuta acho, Dr. Gumbo, mwari kutika hurumende inenge iri kurasikirwa nemari yakawanda kana vamwe vachitenga nemaRTGS ayaya, nekuti mutengo wacho unenge wanyanyoderera zvikuru pachienzaniswa nedhora rekuAmerica.
Zvinoita ndezvokuti vanotengeserana panze vachitengeserana mari ndo vanotaura vachidaro. Sehurumende patakaita atinoti mabhondi aya, hurumende yakataura kuti mabhondi aya akainzana neUS dollar nokuti akatsigirwa nemari yakaenzana namabhondi acho paakaprintwa.
Saka pari zvino hapana dambudziko ramuri kuona kubva kuReserve Bank pakuwana mari yekuti mutenge mafuta ekufambisa?
Zvakaita ndezvokuti nokushayikwa kwemari yamaUS dollars nouwandu hwaakuitika nenyaya yekuti Zimbabwe is now open for business. Vanhu vakawanda vava kutangisa kuvhura mafektari, pane zvakawanda zvava kufanira zvichiitika. Zvakaita ndechokuti ini saminista weenergy nepower takazogadzira yatingati efacility namamwe makampani ingaita seIPG netrafigura kuti vatipe mamwe mafuta okuwedzera kana mari yedu kutenga nayo yanangana nemafuta ichinge yavashoma, sezvo mari inenge yava yamaus dollars ichinge yava kutarisana nezvinhu zvakawanda zvatiri tichishaya, kutenga fertilizer, kutenga witi atatava kuti hapachina kuti chinayo chingwa nemamwe nezvimwe zvinodiwa muindustry mokwedu nokukwira kwanga kwaita mutengo wamafuta zvazotaura kuti mari inoshandisa pakutenga mafuta yanga yava kuita seshoma. Saka to compliment that kana kuti kuzobatsiridza pane iroro gap rinenge raitwa iroro takatsvaga mafacility namakampani andinotaura kuti tirambe tina mafuta akawanda. Ndo maagreements atakaita ndinotaura kuti takasaina namakampani aya for the next 18 months or so.
Gurukota rezvemhando dzemoto vaJoram Gumbo vachitaura vari muHarare. Vanhu vakapinda mumusangano wekuziya mazuva zana hurumende yomutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vapinda panyanga. Vanoti kunyange hazvo paine zvimwe zvakanaka zviri kuitwa nehurumende iyi, inofanirwawo kuteerera zvinoda vanhu uye kushanda nemasangano evashandi kuti nyika ibudirire. Asi bato guru rinopikisa reMDC rinoti hapana chakaitwa chine musoro mukati memazuva zana apfuura. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano uyu wainge wakarongwa neStudio 7 neMedia Center uchitsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe wakaitirwa kuCrown Plaza Hotel muHarare, mukuru wesangano reWomen in Politics Support Unit Amai Sakiles Felan Ngoma vakati mukati memazuva zana hurumende yavaMnangagwa yakashandura mashandiro ehurumende. Vakati semuenzaniso hurumende iyi yave kuzivisawo zvinenge zvaitika mumusangano weDare Makurukota svondo rega rega, uye izvi zvinhu zvakanaka chose. Vakatiwo nyaya yekudoma makurukota matsva nenyaya yekuedza kugadzirisa ukama nedzimwe nyika zvinhu zvakanaka zvakaitwa nehurumende mukati memazuva zana ekutanga. Asi vatiwo zvinhu zvisina kuvafadza kuwedzera mitero kwakaitwa nehurumende mukati memazuva awa, izvo vati zvave kurwadza veruzhinji. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reLabour Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaClinton Musonza vakati hurumende yakatadza kushanda pamwe nemasangano evashandi nemabhizimisi mukati memazuva zana, uye iyi inyaya yainofanira kugadzirisa kuti zvinhu zvigadzikane munyika.
Priority yekuiswa pa the local people inenge iri shoma. Saka the development process of my blueprint edu ndo yacho yatinenge yandandi kunyanya focusa on kuti hapana dialogue vanhu vebusiness havana kukonsaukuti muri kudei, vanhu velebha havana kukonsauta kuti muri kudei, vanhu mayouth havana hatina kukonsauto, then mawomen havana kukonsauto. Saka the implementation process yacho plus mapriorities ari home.
Munyori mukuru muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, Senator Douglas Monzora vakati hapana chakashandurwa nehurumende yavaMnangagwa mukati memazuva zana ekutanga, uye vanoona sekuti hurumende iyi iri kungoita zvaiitwa nehurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Saka tiri kuona kuti tatongodzokera paya paMugabe, zvekutoti pakapinda Mugabe paya aakutadza kutonga paya vanhu vanga vaakuti Smith uri nani. Iko zvino matinofamba u waakutanga kunzwa vakuru vachiti madini kuti henyu Mugabe wacho adzoke nekuti Mugabe ari bheta.
Vamwewo vakaita sava Forget Damiso vakati pane zvakanaka zvakaitwa nehurumende zvakaita sekubvumidza Studio 7 kuita misangano yekupa vanhu nguva yekutaura pfungwa dzavo. VaDamiso vakati upfumi hwenyika haugone kusimukira kana nyaya dzematongerwo enyika dzisina kugadzirwa munyika.
Where are you running away from politics? Titangaita sorovha nahurwa yepolitics first. Tisati tambenda zveeconomies. Kana akatouya mukirikini mutuni nchuve nemaprofesa ake, even kana akatotora kuhesteni, kana asina kugadzirisa politics is nothing, is zero.
Vamwewo vakapinda musangano uyu vanotiwo hapana chiri kufamba munyaya dzezveupfumi nekuti vanhu vemuZimbabwe vanogara vachingotaura nezvesarudzo. Vakati zvakakosha kuti nyaya dzezvematongerwo enyika dzigadziriswe upfumi hwenyika hukwanise kusimudzirwa. Pavakasarudzwa vaMnangagwa vakatuma makurukota avo kuti aite urongwa hwezvirongwa zvaanofanira kupimwa nazvo mukati memazuva zana ega ega. Mamwe mapazi ehurumende asati azivisa kune veruzhinji zvirongwa nemabasa zvaanoda kuita kune veruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Rimu Rimwe sangano idzva rinomirira vanotengesera mumigwagwa Revenders Union of Zimbabwe rinoti riri kukoka vatori venhau nhasi masikati kumusangano waro wariri kuronga kuita pamahofisi esangano remedia center muHarare. Mutevedzeri wemunyori wesangano iri vaEmmanuel Kwamira vanoti nyaya yavari kudanira vatori venhau ndeye kushungurudzwa kwavari kuitwa nemapurisa muHarare. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinoda kuti vatori venhau vatore nhau dzedu vachibudisa dingindira redu ratinaro uyezve kubudisa kumbunikidzo kuri kuitwa vanhu kuti tifumure zviri kuitika panzvimbo, zvokuti kana iri hurumende inenge yatumawo kuti vanhu vatambudzwe saizvozvo, toziva kuti ndii hurumende iri kuita izvozvo. Kana kuri kuti chitozva kuti isusu tomira papi takatarisana nepapi, nokuti pari zvino sofa vanhu izvozvo vanotongomhanyiswa, abatwa uchipindwa murori uri kurohwa. Chavaroverwa chii iwe uchitsvaga kurarama? Hauna wauri kubira. Saka ndozvinhu zviri kunyanya kurwadza vanhu vakawanda izvozvo.
Ndezvipi kushungurudzwa kwamuri kunyanya kutaura nezvako? Tanzwa muchitaura nyaya yekushungurudzwa.
Vanhu vari kurohwa, vari kutorerwa dzimari dzavatengesa, vari kutorerwa zvinhu zvavo zvisingazikani zviri kuenda kupi. Makare kare taingotengesawo murodhi tichipuwa torerwa zvinhu nekanzuro, torobhadhara mari kukanzuro, wabhadhara faindi yako wotorerwa zvinhu zvako. Manje apa pazviri kutorwa, vari kutora vachinoshandisa kudzimba dzavo, sezvo kuti vasinawo chouviri vanhu vakaita seivavo.
Ndevanani vamakoka pamusangano wenyu wamuri kuita wepress conference?
Apa takoka vatori venhau nemapepa akasiyana-siyana nepfenyuro dzakasiyana-siyana kuti vasvike vanzwe zviri kuitika, zvipararire nenyika yese, kuti vanhu vanzwe kuti vanhu vane zvichemo zvakaita sezvipizi.
Saka vari kunyanya kushungurudza nhengo dzenyu mapurisa ekanzuro here kana kuti mapurisa eZimbabwe Republic of Republic Police?
Mapurisa eZimbabwe Republic Police neanyanya ari kungouya neari paofu ari kubva kumba kwake asina chizadi asanisi pabasa. Vari kungouya vasakupfeka yunifomu sezvo aichinge ane ID yake, otobata munhu otomutorera mari. Kana asina mari yehupfu anobva atova nayo mukati musirisi nekumatorera mari.
Muri kumhangarawo here zviitiko zvakadai izvozvi kumapurisa?
Vanonetsa ipapo ndepokuti tikandovaudza polisi kuti ndo zviripo, vanonga kutaura kuti tatumira vanhu kuti vazobata vanotengesa, asi havatambire nyaya yedu nenzira kwayo iyoyo. Saka naizvozvo tee tichitarisa kuti kanzuro kana iri yakahaya polisi ngaitive neruoko rwuri pamberi, polisi ichishanda iri mumatoro mekanzuro, pane kuti polisi yakubuda mukembi vari vega voenda vanobata vanhu vobhadharisa mari murodhi imowo zvisina matiketi, vobva vatorera vanhu zvinhu zvavo vobva vadzokera. Kwazviri kuendeswa nepolisi hatisi kukuziva. Zvinhu zvese zviri kutora vanenge vanongotora hameti vari kuzozivisa kudzimba kwavo kana vanhu vavanopa kuti vatengese.
Saka mapurisa maakokawo here kumusangano wenyu?
Tsamba yedu takasvitsa kwavari chaizvo kuti vauye vazozvinzwirawo vega.
Musangano uri kuitirwa papi uye nguvai?
Pamedia center nenguva dza12 o'clock kumasikati.
Mutevedzeri wemunyori wesangano idzva revanotengesera mumigwagwa yemuHarare vaEmmanuel Kwamira vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kuwerere mwedzi uno wambudzi 2018 munepfenyuro yeVOA yakabatana neveMedia Center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Hama dzinodiwa, muri kukokwa kuhurukuro idzi dzichaitirwa munzvimbo dzinotevera: Gwanda musi wa26 mbudzi, Lupane musi wa28 mbudzi, Toguma neBulawayo musi wa30 mbudzi, sanganai neni Praxedes Jeremiah munzvimbo idzi.
Muchikamu chino tinoedza kukuunzirai imwe yemisoro yenhau dziri mumapepa emuZimbabwe. MuHerald nhasi mune nyaya yenzira dzinofanira kushandiswa mukubvisa zvikoro mumaoko emakanzuru zvichienda mumaoko emakereke. MuHerald mekare mune nyaya yokumirira kwakaita vanhu kunzwa zvichataurwa negurukota rezvemari vaMutuli Nqube nhasi pavanoparura bhajeti yenyika ya 2019. MuFinancial Gazette Mune nyaya inoratidza kuti kutengeserana kweZimbabwe neChina kwasvika pamabhiriyoni remadhora pagore. MuDaily News mune nyaya yeZimbabwe Revenue Authority iyo yatanga chirongwa chekutsvaga vafumi vanga vasingabhadhari michero yavo nguva dzese idzi. Mupepa iri zvakare mune nyaya yokunetseka kuri kuita kambani yeNational Foods nekushaya mari yekunze kuti ikwanise kugadzira zvinodikanwa zvakakwana. Mukroniko mune nyaya yegurukota reMatabeleland North vaRichard Moyo, avo vari kuti moto iri kuramba ichipisa dzimba, mafactory, zvikoro nemabhazi nezvimwe munyika iongororwe nekukurumidza. Muchikamu chino tinokuunzirai zviri kutaurwa nevatereri veStudio 7. Zvinotaurwa muchikamu ichi hazvinei neVoice of America. Chikamu ichi ndechenyu imi vatereri pamunotaura mega zviri mupfungwa dzenyu.
Makadi mhuri yeZimbabwe inoitwa Vusanyati South Africa Blasting. Eish, ndinogwadziwa nenyika yedu vakomana neupfumi huri munyika yedu hwatiri kutiza tichiuya kuzotambudzwa muSouth Africa. South Africa yatitambudza, mabatirwo ari kuitwa mumwana wekunze kwenyika neSouth Africa anogwadza. Nyange pamwe paunoshanda zvinogwadza, mari yaunopiwa haienderani. Ende vari kutora situation kuti kusha kwedu kwakamira sei. Vanhu ava vanotarisawo news, vakaona kusha kwedu kuchioma. Ndodzi moyo yavanoomesawo kuno kuti tinyanyotambura West kuti tinoendepi. Tatambura South Africa. Uyezve imwe nyaya inogwadza South Africa, nyaya yedzimba. Dzimba dzevanhu dzaparara kuenda kuSouth Africa. Hatizivi kuti vana veZimbabwe vari kuuya kuSouth Africa vachiti tiri kuzotsvaga kubatsira mhuri nezvavari kusvika voita kuno. Hei vakomana ka, hatizivi vakazvara vacho vakasara kumamisha kana vachigamuchira mapepa bhiki. Vari kuti akabhebhi, ari kubhebhi. Mwana chaiye akanyora olevha ari South Africa hakukwanisi kutumira pabhiki inotumigwa nemwana akaguma grade 5. Anyanyoshanda basa rakadii? Zvinhu zviri kuitika muSouth Africa vadiwe, kana mwana ayambuka bhodha hatizivi kuti vanhu mungarayira sei, mungarayira sei vana venyu.
Zvinhu zviri kuitwa neSouth Africa izvi zvinhu zvisina kunaka. Asi ini mubvunzo wangu ndokuti konhai nyika yedu inotadzawo here kutigadzirira nyika yedu? Tichokwadi, nhai vakuru vangatadza kutigadzirirawo nyika yedu tigowanawo kudzoka tingonosedzawo zvakanaka, tisenzewo munyika pasina kushungurudzwa kuita sei. Nyika yedu inyika ine zvese, inyika yakasununguka, inyika yakanaka Zimbabwe. Asi izvi munhu angagwa watiuraya wena, wationdonga, watikuwadza hama.
Idzo ipfungwa dzevamwe vatereri asi dzisinei neVoice of America. Tiudzei zvamunofunga neMorning Show iyi. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu kana kuti voice messages paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe kuti tinze zvavari kuita. Nhasi tiri kutaura naDonald Mamboma, chizvarwa cheZimbabwe chechidiki chiri muSouth Africa.
Ndinobva kuZimuto kushagashe kumabrazi uko, asi pari zvino ndiri kuno kuSouth Africa kuRustenburg. Nechinangwawo chekungotsvaka semwana wese weZimbabwe chekungotsvakawo mafuro manyoro. Kumusha uko takangobvawo semavhiri akaita vamwe nenyaya yekungoti nhamo urombo zvazati mumotera. Saka takangotiwo timupowa mukagwizi rimupopo timboonawo kuti zviri kuseri kwakamira sei. Saka tiri kungotandawo tiri kuno tingoonawo, takangomirirawo chero kungava kuti zvioneri vativaraidza nguva tiona kuti kweduwo kuchazonaka here kuZimbabwe. Asi tinoona sekuti nguva yacho yatirebei, tarisiro yedu yoita sekuti yauda kuinda mudondo, nokuti taifunga kuti pamwe zvinhu zvinogona kudii, zvinogona kuita nepamwe. Nyangichiona hedu kuti vanhu vanga vachingovachiteera bhazi iri vanga vari ndivo ndivo vangochinja navo chete, kungoti uyo abatawo nyanga uyo yambo bata chikwama asi ndio chingoona kuti ndio vanhu vamwe saka tarisiro hayo chaichaiyo inipa changu ndanisina yakanyanya kukura chitarisira kuti vanhu vari kutonga ava ndaitoo vane tarisiro yekuti kade pakapapinda umwe munhu zvakata vachamisa ndio vandani netarisiro hombe kuti pamwe nyika yedu ingasumukawo ikakwidzana nedzimwe nyika dzemusadhiki ikakwidzana nedzimwe nyikawo dzemuafrica yese asi ndiona sekuti zvozvo zvinenge zviri kuramba
ikoko kusouth africa kwamuri muri kubata mabasa api uyezve muri kurarama sei semukomana wechidiki
ini pandinoshanda zvangu panobikwa doro wabruari ichebruari saka zvekuwanawo kamari ikoko kubatsira wanengati ingava mari inga yakakwana kana kuti asi kungoti zviri nani kurembera kuri nani pakudona asi itotori mari yekuti kana chero hama chaidzo kumusha ungakwanisi kutotsigira ungangotiwo hako waunenge wakwanisawo musi umwewo umbovabatsirawo tichingotarisira kuti nyika yedu ikanaka zvinorerusirawo nyange nesu hatizonyanyi kungogara tine mufungo misoro yekuti vari kumba vazodii mafuta atinonyanya kuwanisa hawo kunetsa kwavo hauzonyanyi kugarawo nehedheki asi nenyaya yekuti nyika yedu pachimiro chairi zvinotokutuma mwana wese wezimbabwe ari kuno kana vari kuzhe ari kupi kungava mhiri kwamuriko kuamerica mae zvingovaone kungoti kuhama dzadii kumusha nokuti zvinhu zvokuti hazigoni kuti mungakanga mwana kuti mungadzima mundangariro kuti onyange ukaguta uri pauri asi iko unenge uchingorangarira kuti ko vamwe vangu vadii saka zvinotinetsei kana uri kuno kusina mai kwanogara kwanzi hakuindwi asi takakwanisa kutoinda kusina mai saka zvinongoradza kuti kushingirira nokuti tikatisa kuti kuno kunoitikawo zvakawanda kunoitikawo utsotsi vamwe vachiurawa vamwe vachiita zvekusigwa nefuti saka hakuiko kuti handionise kuti vana vari muno vezimbabwe kuva vakasununguka kuti tingati vakasununguka chai kungoti hapana zvokuzviita saka takagara muno asi tinotarisa kuti muno macho mune nyaya dzamo dzinoitikawo dzinosumudzwa nemazevatongegwe enyika tichitarisa kuti saiko zvino vari kutaura kuti muzvipatara medu muri kutipa mutoro nevanhu vanobva kunze kwenyika saka inyaya dzese dzisingafadi
tiri ipapo mukoma Donald Mamboma muri kuona sei zviri kutaurwa nehurumende yesouth africa kuti havachange vachizopa mapepa kuvana vanozvarwa nevasiri veimomo musouth africa munguva inotevera
ndinoona sekuti zvine zvematongegwe enyika zviri kumaseri kwazvo zvino inyaya iri kusundiwa nezvematongegwe enyika nokuti tinoona kuti nyika ino ichakaita sarudzo mugore rinouya riratiri kupinda irori saka kuda ino inzira yekuti vasarudze kana kuskrina vanhu wekuti vasare nevanhu vavo vaverengane pachavo vasaverengane vane muswe ndiona sekuti dando maichinangwa chenyaya yavo yekuti vana vari kuzvagwa vachapuwi magwaro ndiona sekuti inyaya yekuskrina vanoziva kuti tikaomesera ava haugoni kuzoramba wakagara one vana vanofanira kunge vari kuchikoro asi vasingachakwanisi kuinda nekuti havana magwaro ekuzvagwa zvive zvava kutokutuma kutodzokera kumusha posara popinda vanhu vemuno inova kuti nyaya yava vari kuda kuti tiri kutorera mabasa avo saka ndiona sekuti zvinenge zvine matongedzo enyika mukati
munoona remangwana renyu rakamira sei semukomana wechidiki zvii zvamunoshuwira
inini ndaishuvirawo kuti kana dei zvaiita semafungiro angu nyika yedu yaizonakawo tombowanawo mabasa togarawo munyika medu tichishandawo tine makambani akawanda chaizvo ataiziva kare makambani akaita sana zimasco sebokenicals vana triangle limited shuviro yange yanga iyo yekuti kana zimbabwe yaizo yaizonaka ichaparaketawo vana nrz vana zinwa gmb kana dei zvaizonge zvaiitikawo nerimwe yegore tashandawo makambani uchikwanisawo kuvaka imba yako kana uchigara muchirungu uchirenda ungavawo neimba yako pachako kana kuti uchirenda asi uchikwanisa kuzviita uchikwanisa kuchengeta kana nemhuri yako chaiko ndo yanga iri shuviro yangu uchikwanisawo kana kutengawo mota uchinzioro wauya anoshanda kupi kudairy bod wauya ndokuzinwa zvinofadzawo munyika mako asi ndoona sekuti tarisiro yangu ndichaza nezino randava ndoona sekuti mukana wacho unenge uri kuita uchiita mushoma zvokuti unogona kutozvika pakuti haushina kana tarisiro asi taitinobira kuti kade hurumende yedu yaimboteereravo vanhu vachionawo matambudziko nokuvasizvawo nekuchema kwotinoita nokuti kuchema kwenyika yose hakusi kuchema kwovashoma kuchema kwovazhinji saka devo dei vanga vambokwanisa kuteerera vokwanisawo kuti vakwanise kukweza makambani enyika tinoziva nyika dzinokwanisa kutibatsira vana britain vana america vana japan inyika dzakagara dzichibatsira kubva kare zvinhu zvese mukatisa zvinhu zvizhinji zvaziri zimbabwe asi medin japan medinzi ndo nyika dzinokwanisa kutibatsira ukama nechina nana belarusi nyika dzatingambozivi haugoni kuti hungatisiza hakuna kwahungotisiza chitarisa kuti taiva nezvichi gwa zvedu madiamonds vakachera vakapedza machaina asi kana mugwagwa one watakaona wakagadzirwa hakuna zvinongova zvichemo nezvichemo kuvana vekwamarangi saka ngavadzokere kunyika dzatinoziva dzinokwanisa kutibatsira tirikutarisa kuti tiona kuti ambasada weamerica nhasi wabudisa mari vakapa ndo nyika dzatinofanira kushamwaridza nadzo idzodzo ngavasimbaradza kukama nenyika idzodzo nyika yedu inde mberi otherwise kungangova kungotambisa nguva kurovera mambo padehwe reshinda
aiwa pfungwa dzakadzama zvikuru kubva kuna Donald Mamboma ari kusouth africa anga achikurukura newedu Marvelous Mhlanga Nyahuye muchirongwa chino tinotaura nezvizvarwa zvezimbabwe zvekare pamusoro pezvavari kuona kana zviri kuitika muamerica nhasi muamerica izuva rethanksgiving zuva rokutenda zuva iri rinocherechedzwa china chechina muna mbudzi 4th Thursday of November gore rega rega kubva muna 1789 zvitoro zvizhinji mabhanga nezvimwe namabhizinesi anenge akavharwa. Tabata muzvinafundo Elliot Masocha veDeFry University kuOhio kuti vatiudze pamusoro pezuva iri zvarinoreva uye mashandisiro aro.
Iri zuva rakatarwa nehurumende yeAmerica riri zuva rokutenda, kungava kutenda Mwari, kungava kutenda vanhu vakatibatsira kuti tisvike patiri panapa nezvese zvinenge zvino munhu. Saka hurumende yeAmerica yakazviona zvakakodzera kuti munhu ngave unotenda, ungava unotenda mai, ungava unotenda baba, ungava unotenda shamwari, ungava unotenda Mwari, kuitira kuti vanhu vakwanise kushandidzana zvakanaka vachitenda, nokuti hapana munhu ungakwanisa kubudirira kana kuva zvaari asina kunge akabetserwa noumwe munhu kunyanya wedenga. Saka hurumende yakazviona zvakakodzera, ngatiise zuva rakamira rakadi rokuti vanhu havaende kumabasa, vangoungana vachifara vachidya nokutenda.
Rakatanga sei zuva iri?
Zuva iri rakatanga kubvira makare kare. America yatoziva mazuvano isati yavapo. MuAmerica mine vanhu vatinotisima Native American vakanga varimo zvizvarwa zvomunhu. Saka vaiti pavakohwa paya, vapedza kukohwa zvose, mbeu dzavo dzabuda mumunda vombogara pasi, votenda vachidya vachitenda maibva avanenge vadiva vakohwa makohwa avavo vachitendawo Mwari. Ndio kutanga kwarakaita. Pakazouya America yataa kuziva mazuvano iyi, vakabva vasumudzavo zuva iro nokubva variisa pasaidhi apo, vakati ngatipfuurire mberi nezuva iri rokungogara pasi tichitenda sehama, nokuda kwokuti vanhu vanenge vachimanyamanya kumabasa kagore rose iro vasingasangani. Saka pavanozopuwawo zuva rokuzorora vachitenda, zvinhu zvinofadza ruzhinji rweAmerica izvozvo.
Tingati zuva iri rakarerekera kune zvematongerwo enyika here kana kune zvechitendero?
Zuva iri rakanyanyo kurerekera kunyaya dzezvoufumi hwenyika, kunyanya samazuva anaya, kuti vanhu vabude vandotenga, kutenga kwavanoita kudeita kuti kusapote mabasa, nokuti kana vanhu vakasandotenga mabasa anoshayikwa. Saka ndoko vakanyanya kurerekera, mukaona kukwenyedzerwa kunoitwa zvizvarwa zveAmerica kuti endai munotenga, endai munotenga, kana musina mari ngatikupei zvikwereti mutenge, nemari yamusina kuzopota muchidzosa. Saka rakarerekera kunyaya zvoufumi, nokuti kana tikatarisa zvoufumi tinoona kuti mavhiki asara yawa kubvira vhiki ino kusvika paChristmas neNew Year, makambani ose ndo paanoita mari yakawanda kudarika imwe nhambo yoipi yegore, kukwenyedzerwa kuti vanhu vandotenga mabasa avepo.
Saka izuva rokudya zvikuruka iri?
Kunyanya kudya chaizvo, kudya kuya kwatinoti isu kuZimbabwe tinoti ndo Christmas kaita isinoinda, vanhu vachidya vachimwa vachidi, asi rakanyanya kurerekera pakudya zvikafu, vanhu dziri mhuri kuti woenda wondodya woga, asi vanhu vakaungana dziri mhuri.
Munoshanda nazeremi?
Isu tiragara isu savanhu vamaprofesa anosevenza tinoshanda tiri kumba, asi nhasi kwakavharwa kwedu kwese uku.
Zvino muchauraya chinyi paThanksgiving panapa? Sevanhu vajaira kuuraya mbudzi, nhasi munouraya chii?
Muno tinoedza tandotenga garikoni ndo patsika namagariro reAmerica. Garikoni ndio shiri yaidyi inodyiwa paThanksgiving iyoyo. Saka ndiyo yatondotengavo kwayakafa negore rayakafa. Izvi hazvinene, chero tichingodyawo garikoni iroro.
Aiwa Profesa Masocha, tinotenda zvikuru namashoko enyu.
Mazvita chaizvo.
Sezvo nguva yedu yapera, regai tipotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Hurumende inovimbisa vatyairi kuti mafuta ekufambisa dzimotikari haana kushomeka sezvo azere kwaanochengeterwa. Vanhu vakapinda mumusangano wokuziya mazuva zana hurumende yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa yapinda panyanga, vanoti hurumende inofanira kuteerera zvinotaurwa nevanhu. Rimwe zvesangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa rinokoka vatauri vanhau kumusangano wavo muHarare nhasi. Tinotenda vose vanotitandara nesu paFacebook peji yedu nekutitumirawo mashoko. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndoti moswera zvakanaka.